Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU PF inoudzwa nedare repamusoro kuti haifanirwe kumanikidza vana vechikoro kuenda kumisangano yayo uye kuti isashandise midziyo yezvikoro. Mapato ezvematongerwo enyika oona kudhindwa kwemagwaro ekuvhotera kana kuti maballot paper kufidelity printers mangwana mangwanani. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika kuTanzania murwendo rwavo rwemazuva maviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU PF yaudzwa nedare repamusoro kuti haifanirwe kumanikidza vana vechikoro kuenda kumisangano yayo uye kuti isashandise midziyo yezvikoro. Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Vachipa mutongo wavo panyaya yakakudzwa kudare nesangano rinomirira varairidzi kubve kumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaJoseph Mafusire varambidza ZANU PF kuitira misangano yavo yekukwezva rutsigiro pazvikoro uye kushandisa midziyo yezvikoro yakaita semabhazi. Mushure mekunzwa mativi ose kubva kugweta ranga richimirira ZANU PF vaMichael Mushangwe negweta reATUZ vaDag Coulthard, vamafusire vati dare raona pane humbo hwakadzama hunoratidza kuti kodzero dzevana vechikoro nevadzidzi dzainge dzichimbunyikidzwa neZANU PF uye paiva nekutyorwa kwebumbiro remutemo wenyika. Vamafusire vati kumanikidza vana kuenda kumisangano iyi kunogona kukuvadza pfungwa dzavo zvisingazogadzirisiki nekudaro hapana anofanira kuramba achivamanikidza. Vakotati vati vagamuchira mutongo wedare nemufaro vachiti mutongo aremekedza kodzero dzevana vechikoro uye vadzidzisi.
I'm very encouraged by the judgment that it's a victory for children's rights, for the rights of teachers. Kufarira mutongo
wabudiswa nemutongo wedare kukunda kukuru kwekodzero dzevana vadiki pamwe nevadzidzisi uye nekuremeredzwa kwezvikoro zvedu. Ndinofunga kukunda uku kuripowo pakuti panofanira kuva nemusiyano webato rinotonga nehurumende, saka ndinofara zvikuru nemutongo uyu.
Asi vamushangwe vati havana kufara nemutongo uyu vachiti hauna kuitwa zvakanaka.
Ndoona sekuti mutongo wacho hausi fair because ZANU PF haina kumbomanikidza vana kana kuti vauye kumarali kana kuti mabhazi avo ahaiwe papasina evidence yekutomboratidza kuti ZANU PF yakaita izvozvo, saka ndatoshamisikawo nemutongo wacho.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muATUZI mumasvingo muzvare Precious Manyoka vanoti vatambira mutongo uyu nemufaro.
Isisi ATUZI tinogamuchira zvisingaiti mutongo wapuwa najaji uye tinofarira nenyaya yekuti vana havangamanikidzwi kuenda kumarali nokuti mune zvakawanda zvinowanika. Senge parali yekumasvingo kune vana vakakuvara, panoitika zvakawanda, saka isi nzvimbo inganzi mwana anofanira kuenda. Uyezve hazvifaniri kumanikidzwa munhu kunyanya kumaticha kuti asapote political party. Anofanira kuita political party pamwoyo pake. Kana va kushandisa nyaya yekuti basa ngarive rino basa rako nokuti uri kushandira hurumende unofanira kumanikidzwa kuenda kupolitical party yeZANU PF hazvina kunaka. Tinofarira zvakana zvikuru kutonga kwaita jaji kuti vana vasamanikidzirwa kuenda kumarali uye tinozvigamuchira nemufaro mukuru.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti ZANU PF inofanira kuremekedza mutongo wapiwa nedare redzimhosva. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakoka vese vachakwikwidza musarudzo dzegore rino kuti vazoona kudhindwa kwemagwaro ekuvhotera musarudzo kana kuti ballot papers kufidelity printers mangwanani. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mapato mazhinji ari kupinda musarudzo audza Studio 7 kuti akatanga kukokwa nezuro manheru nemangwanani anhasi kuti atume nhumwa dzavo kuzoongorora kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuchaitwa nekambani yehurumende yeFidelity Printers. Kurukota rezvemutemo zvakare vari kumirira mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa musarudzo idzi vaziyambi ziyambi vati iri idano rakatorwa rekuratidza vanhu kuti Zimbabwe iri kuita sarudzo dzakachena asina kubiridzira. Vati izvi zvakakosha zvikuru sei zvichitevera mutauro wakabuda pasarudzo dza 2013 wekuti maex evanhu vaivhotera mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai aifamba achienda pana vaRobert Mugabe veZANU PF. Vari kumirira mukuru weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo idzi vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti vachaenda mangwana kuti vadzivirire chikiribidi chakaitika musarudzo dzapfuura.
Makatarisa election re 2013 vakaprinda 35% ma ballot pamusoro pema registered voter. Asa zvamboitika pasiros pa election kana pachiitwa election ma ballot ano pano printwa ma ballot anendrana nevanhu vakareja mozoisa yamunoti contingents isingapfuure 5 kana kuti 10% yenamba iyo. Kana makusvika ku 35% munenge makuda kutozorana rimwe election ngariri paroti kune riri kurana iroro musi wa 30 July.
Vari kumirira mubatanidzwa wemapato ari mucoalition of Democrats kana kuti COD vaElton Mangoma vanoti zvakanaka kukokwa kuzoona chiitiko ichi, asi vanofunga kuti zvakakosha kuti dai patanga paitwa musangano wekubvumirana kuti maballot paper acho achange akamira sei.
Ini ndikavabvunza kuti makuda kuprinta komadii kumbotanga matipawo sambo yacho kuti muri kuprinta zvakaita sei, kwete kuti tingototange kuona zvichiprintwa even pamwe tichisingabvumirani nekuti ballot racho rakamira sei. Nekuti pane rimwe riya rakambotenderera mumaWhatsapp ratisingadi kuti ratisingabvumirani naro kuti design iyoyo.
Masangano anoshanda akazvimirira akaita se-Election Resource Center anoti wakokwa neZEC kuzoona kudhindwa kwemapepa aya. Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati zvakakosha zvikuru sei kana pachitariswa zvichemo zvemapato anopikisa, asi vati dai ZEC yakatanga kubuda pachena kare zvikuru panyaya yekusarudza makambani achadhinda magwaro ekuvhotera.
Fidelity printers ndiyo iri kuprinta ka vaifanira kuvhumirana before they choose Fidelity printers. Vaifanira kuvhumirana kuti Fidelity printers ndiyo inoprinta. Now choice yatoitiwa murungouya as spectators, you don't know what happened, but out there in the world vanhu vachafunga kuti ZEC yakaterera mademands eMDC. That's why MDC yakauya kunoita spectate, kuita spectator kuona printing of the word.
Imwe nyanzvi munyaya dzekudhindwa kwezvinhu isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vane chekuita nesarudzo idzi vavepo pakudhindwa kwemapepa ekuvhotera, vachiti zvinokwanisa kudzivirira zvimwe zvinhu zvinogona kuzokanganisa sarudzo. Vati kana mari chaiyo ichidhindwa nemakoronyera, chii chinozotadzisa kuti magwaro ekuvhotera adhindwe zvisiri pamutemo? Vagumbo vatiwo chimwe chakakosha kuchengetedzwa kwemapepa aya kana achinge adhindwa pamwe nemafambisiro awo kuenda nekubva kunzvimbo dzekuvhotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasvika kuTanzania murwendo rwavo rwemazuva maviri rwavakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli. VaMunangagwa vatambirwa navaMagufuli paJulius Nyerere International Airport muDar es Salaam. Vaviri ava vachaita nhaurirano dzinobata kudyidzana kwenyika mbiri idzi. VaMunangagwa vanotarisirwa kushanya kuKaole Atika Academy uko vakadzidzira zvehondo yechimurenga. Urwo rwava rwendo rwesere kunyika dziri muSadek kubva VaMunangagwa vagadzwa semutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika vachidzidzisa kuInvest of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimutu kuti tinzwe maonero avo.
Dinoti Zimbabwe ne Tanzania inyika dzagara dzine ukama wakasimba, ukama unodzokera kumashure shure kunguwa yatairwira kuzvitonga kuzere, kunguwa yawa Nyerere vachiri president we Tanzania. Tanzania is one of the countries yakabatsira Zimbabwe zvakanyanya pahondo yedu yekuzvitonga kuzere. Saka ukama ihoho wakasimba ende unoda kuti urambe uchichengetedzwa zvakanaka.
KuTanzania pakapinda mutungamiriri wenyika variko vaJohn Magufuli, kwakaitwa shanduko dzakati wandei. Pane here zvidzidzo zvinganodzidzwawo kubva pavari navamunangagwa?
Vamunangagwa vanokwanisa kudzidza zvakawanda kwazvo kubva kushanduko yakaitikawo kuTanzania. I think unoziva pasati pauya waMagufuri zvapaiwa nawo kikete party yao ya CCM, chama chama pinduzi kuTanzania ikoko, yanga isingachanyanyofarirwawo ne wakawanda wazhinji wemuTanzania. Pakao ya waMagufuri wakakwanisa kurevive kana kuti kudzorera ruvimbo mukati mechama chama pinduzi neutungamiri hwawo. Chingadzidza waMunangagwa ndechekuti waMagufuri pawakapinda vaitaura uye vachiita mabasa aionekwa.
Mazuva esarudzo dzemutungamiri wenyika ndiwaya swedera. Zvichiri kuvabvumidza here kufamba-famba vachibuda-buda kunze uko tatarisana nesarudzo kudai?
Ndingati vaMunangagwa vane kutaura kwavo kwavanoita kuti kunyangwe sarudzo dziripo, asi vacharamba vachiitazve zvekushandira nyika kuona kuti maprograms enyika ari kufamba zvakanaka. Saka neimwe nzira iyoyo inzirazve yavaMunangagwa yekutoita campaign yavo yepresidential election kufamba kwavanenge vachiita ikoko.
Nyanzvi mune zvekutyidzana kwenyika vachidzidzisa paUniversity of Bergen kunowe Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7 vari kwakare kuNorway. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China nhasi yadzivirira maitiro ayo mukutengeserana nedzimwe nyika ichiti zvinobatsira pasi rose. Izvi zvabuda apo China yanga iri kuedza kurerutsa kurudziro iri kubva kuAmerica neEurope yekuti isiyane nezviri kunzi nedzimwe nyika idzi mitemo yekuzvidzivirira. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley nhasi vati America iri kuwedzera matanho ekukurudzira Pakistan kuti imire kupa magandanga pekuhwanda. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa agara achipomera Zimbabwe Electoral Commission ZEC mhosva yekusaita zvinhu pachena, zvikuru panyaya yegwaro revavhoti pamwe nenyaya yekudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa. Mapato aya ari kunyunyutawo kuti hurumende haina kugadzirisa mitemo ine chekuita nesarudzo yose. asi nekune rimwe divi zeki iri kuti iri kuita zvose zviri mubumbiro remitemo pamwe nezvinokurudzirwa nesadiki munyaya dzesarudzo. Zek yadaidzawo mapato anopikisa kuti ngadzokorora. Zek yadaidzawo vemapato ari kukwikwidza musarudzo kuti vaone kudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa musarudzo yemutungamiri wenyika. Mashonda apera, Zeki yakakokawo mapato ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vanoda gwaro revavhoti kunge vange vachinoritora kumahofisi avo. Tingati here ndidzo shanduko dziri kutarisirwa nevezvematongerwo enyika dzave kuitwa neZeki. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaobet Gutu, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vanoti kudii neshanduko inonzi iri kuitwa neZeki.
Ndoda kutora mukana uno kumbotendawo kuti hongu zvaitawo neZeki zvakanaka, nokuti hatidi kungoramba tichingoshora nezvinenge zvakanaka kuti vakoka mapolitical parties vachange vachikondesa mumaharmonized elections kuti hanzi tizovona kuprindwa kunenge kuchiitwa maballot papers. Ipapo ndinoti tinotenda, asi kutenda kwedu hakutaridzi kuti tiri kufara nezvose zviri kuitwa neZeki, nenyaya yekuti tiri kungoti kungoona kana kuti muchirungu anoti kuobserva printing yemaballot papers, it's not good enough. Ndingangoti chidimbu chidokodoko pane zvichemo kana kuti mareforms atakati avepo.
Vachirumhanzi, mareforms kana shanduko dziri kukurudzirwa nemapato, Zeki iri kuti isi tiri kuita, munoti pamwe nezvataurwa navaGutu?
Ndinoda kutenda hangu mhuri yeZimbabwe yakateerera. Chiripo ndechekuti kana takutarisa pane nyaya dzezvematongerwo enyika, chunhu chinonzi Zeki chichunhu chitsva muZimbabwe zvichienderana neizvo zvinochemwa-chemwa namapolitical parties. Zvinoreva kuti Zeki haimbozofi yakafadza munhu wese, iyezvi ZANU-PF iri kuchema-chemawo nayo, MDCO Alliance iri kuchema-chema nayo, ese mapolitical parties. Asi zviri kuita Zeki ndeyekuti iri kuzama kumaneja kuti inge ichinzi vohaiwavozve yapfuurawo 80%, yapfuurawo 90%. Saka isusu vanoongorora nezvematongero enyika tinoona kuti Zeki yasadharara chaizvo nemacircumstances aripo, hani wokushaya foreign currency yokutsvaga imwe mishina nezvimwe zvakadero. Asi chiripo ndechokuti hongu vanhu vangachima ivava vezvematongero enyika, asi tikada kunyatsa kutarisa iye zvino mukatarisa Zeki yakavapa voters roll, vezvematongero enyika vanenge vana vanhu vavo pamapolling stations panenge pachivhotwa, vakanyatso kutarisa namaziso avo. Vanhu vasati vakanda mapepa iyawo okuvhota iyawo, vanenge vachitoona kuti bhokisi racho riri empty. Vavhota bhokisi yaro zotakura rozoenda panzvimbo, vese kunenge kuchingori namaagents avo. Asi tikada zvedu kuzonyatso kupenengura zviri pasi pasi toona kuti haiwa, iku kunongori uku kuchema kwavanhu vanoziva kuti mangwana kana vachinge varuza ndo dzinenge dzavatandanya dzikonzi. Handi makazviona, takambokuudzai kuti zvichati, nokuti prosesi dzese idzidzi vanenge vachiripo. Ende ipapa ndoda kuashuwa mhuri yeZimbabwe kuti mangwana pavacharatidzwazve vese vachagutikana, asi pane vamwe vanenge vachingozosora.
vaGutu, chii chiri kuita kuti murambe muchingochema muchinyunyuta?
Jonga, handisi kuwirirana nasawira vangu, hama yangu Comrade Gadzira vari kuti Zeki yakatipa zvose zvataida. Ngatitangei panyaya yevoters row chaiyo chaiyo. Vemaopposition political parties takatozowana voters row tatobva kunomination court. Dambudziko rechipiri ratipa kudaro maCD Romi wawo, takaona kuti hapana mifananidzo yemavoters, panongori nezita nenhamba dzechitupa neadress. Saka izvozvo hazvina kutifadza. Tinoona sekuti pangangowanawo muryire ryire huri kuitwa ipapo, hunhubu chikuru kuchiri kuitwa neZeki.
vaGutu, ndikubatei muromo ndipe mukana vachirumhanzu. Vachirumhanzu, munoti?
Ndo zvandambotaura ndikati maopozishini political parties ari muZimbabwe havamboshayi zvokutaura nokuti vanoziva kuti vachakundiwa. Vedu wei mhuri yeZimbabwe, chii chinokosha kunzi hanzi mupikicha wako tinoda kumuona. Kana wamuona ndo uchavota. Chinovota munhu anoenda mballot box maridzo yako kana uchinge wakaparidza. Zvinofanana kuno munhu unoti inini chero zvoita sei handifi ndakavhotera MDC. Haugoni kuchinja nokuti shaya yake iripo kana kuti wavona address yake.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira chirumu manzu. Manzwa kubva kune mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaobet Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe iri kukwikwidza musarudzo yechikanga dangamvura kwamutare. Muzvare Linet Mudehwe vanoti vakapiwa disk regwaro revavhoti risina kana chinhu. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Muzvare Mudehwe vaudza Studio 7 kuti kuita kwakadai kunotaridza kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC haizi kuita basa rayo nemazvo. Muzvare Mudehwe vati nyaya iri kunetsa ndeyekuti pavapiwa madisk aya kana kuti electronic voters roll havana kunge vaongorora kuti ane mazita here kana kuti kwete.
Nhasi taita musangano neZEC pamutare Girls High apo vakoka vose vari kukukidza kuita ma MP mumanikaland kuti vauye tigotaura mushure mekunge takwanisa kunge tichikwanisa kusarudzwa kunominetswa kuti tinokwanisa sevana veZimbabwe kumira musarudzo the election. Saka tapiwa madisk ane voters roll zvatinoti electronic copy. Madisk aya tapiwa disapedza musangano ndaenda kuti ndiedze kuti ndivhure disk iri nenhau yekuti ndoda kuti ndiri printe riite hard copy. Ndaona disk riri empty ndiri muofisi yemumwe wandinofambidzana naye shamwari yangu. Ndaenda munemwe futi ofisi yeumwewo ndida kubetserwa kuti ndiprinte disk iri kuti riite hard copy nekuti hazvigoni kuti tirishandise riri soft copy zvazviri hatiziritese tine makombiyuta.
Muzvare Mudehwe vati vadzokera pamahofisi eZEC ari mamutare uko vaudzwa kuti madisk aya ainge asina kuongororwa kuti ane chinhu here kana kuti kwete asati apiwa vanhu.
Tabva tadzokera paZEC maminutes apfuura mashoma kunobvunza veZEC kuti nhai matipireiko disk iri risina chinhu. VeZEC varakidza kunge vasiri kuziva zvatiri kutaura kana kunge tiri kunyeba asi vazoti ivo havana kana kuitesta vangoti aiwa regai tikupei rimwe disk. Saka isu tazovabvunza kuti rimwe ramuda kutipa disk iri kana risina futi chinhu togozodii toita zuva nezuva here kuuya paZEC kunochekesa madisk. Iyi nyaya inoratidza kuti ZEC haina kugadzirira sarudzo ino. One. Chechipiri inoratidza kuti ZEC haina kutendeka nekuti hazvigoni kuti mudedzere vanhu vese veprovinsi vamwe vanobva kure kunana Nyanga kunana Chimamani maboda kwamahenyoko anobatana neMozambique vanhu ivavo vari kuzosvika vachivhura disk vachiona pasina zvinhu. Munyere kupe tichifamba makoridho mavo mumu tanzwa vamwe vachitaura kuti hamuziri mimega mauya muchitaura nyaya yekuti disk harina chinhu vakawanda. Saka ichi chiitiko chinoratidza kuti chitsotsi cheZEC chakaipa. Zvino tinosvika kupi vaita chitsotsi isinoda kuziva kuti varimo muvoters round vapi.
Mumwewo akawana disk risina chinhu ndiva Mishek Nyazinga veChristian Alliance for Democracy and Peace in Zimbabwe avo vari kukukwidza kuchikanga danga mvura zvakare. VaNyazinga vangotsinira mashoko amuzvare Mudehwe ekuti electronic voters roll inosungirwa zvakare kufambidzana neine mazita ari pabepa kuitira kudzivirira kupomana huroyi. Studio 7 inakwanisa kutaura nemukuru weZEC mamutare vamofati masabeya sezvo vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafunga ikariya vanoti ZEC inofanirwa kutanga yaona kuti madisk airi kupa vanhu ane mazita here kwete kutsigisa madisk aya yogovera vanhu isina kuaongorora. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyika dzemusadik dzinofanirwa kuona kuti matambudziko ari kuonekwa muZimbabwe agadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Izvi zvabuda pamusangano waitirwa muJohannesburg, South Africa. Mo Blessing Munjoma anotipanya iyi.
Masangano aya aratidza kushishikana zvikuru nemashoko ari kubuda anoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iri kushanda nemauto munyaya dzesarudzo izvo zviri kugara zvakashorwa mazuva ose nemapato anopikisa. Sachigaro we Crisis in Zimbabwe Coalition va Rashid Mahia vati masangano avari kushanda navo haasi kufara nekuchichidzirwa kuri kuitwa vanhu nemauto uye kushanda kuri kuita ZEC nemauto mugadziriro yesarudzo.
Tine zvinhu zvatinoti zvinofanira kugadziriswa kuti sarudzo dzive sarudzo tsvene, sarudzo dzinoita kuti vanhu vasarudze vatungamiri vavanoda vasina kumbunikidzwa. Chokutanga nyaya dzemauto. Mauto haana nzvimbo yekushungurudza vanhu kuti vasarudze vanhu vasingade kusarudza. Tinoziva kuti tine nhoroondo kubva muna 2002 yekuti mauto akatiwo chigaro chemutungamiri wenyika chigaro chakagara chakagadzirwa chekuti pana munhu asina kwanisa kutungamira zvakatora vanhu vasina vasha.
Vamahiya vati zvakakosha kuti nyika dzemusadak dzichitungamirirwa nesouth africa dzizeye zvakadzama zviri kuitika muZimbabwe. Vakurudzirawo vatori venhau nemasangano achange achiongorora sarudzo kuti vamire pachokwadi panguva yesarudzo kuitira kuti pabude chokwadi chinoratidza mamiriro ezvinhu munguva yesarudzo.
Crisis in Zimbabwe Coalition nemaboka anomirira kodzero dzevanhu, tinoda kuti tikurudzire vana veZimbabwe vanogara vasiri muZimbabwe uye nevari muZimbabwe kuti vaende kunovhota musi wa 30 July. Kuve nevamapepa enhau venhau ehurumende aya aite basa ravo asina divi raakarerekera. Mumwe nomumwe akwanisa kusangana achitaura nyaya dzake achitengesa bato rake raanotumirira.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzavanhu. Vatiwo vaongorori vesarudzo vanofanirwa kushanyira nzvimbo dzese kuitira kuti vaone nemaziso zvinenge zvichiitika.
Sesangano reHuman Rights Watch takabatana pamwe chete neCrisis in Zimbabwe Coalition tanga tichitaura mamiriro ekunze panyaya dzekodzero dzevanhu tichipinda musarudzo dzemwedzi unouya muZimbabwe. Tichitaurawo kuti nyaya yemauto chikumbiro changa chiri chekuti utungamiri hwemauto muZimbabwe hutaure pachena kuti havazopindi munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzekuvhota kuitira kuti vana veZimbabwe vese vakwanise kunovhota kupinda musarudzo vakasununguka vasingatyi. Tichitaurawo nyaya dzekuti kutyisidzirwa kwevanhu kumaruwa kunofanira kuti kupere. Tinozvigamuchira kuti vamunangagwa mutungamiri wenyika vakataura kuti vanodawo sarudzo dziri murunyararo dzejetetere dzisina mhirizhonga. Tinokumbirwa kuti izvo zvichiitwa nekukasira. Zvakarewo tinotenda kuti vaongorori vesarudzo vakakokwa kubva kune dzimwe nyika dziri kunze kusanganisira vana European Union, Commonwealth, kune vekuAmerica nevamwe vese vemusadak neAfrican Union. Tinokumbirawo vanoongorora sarudzo kuti vasangoperera mumadhorobha asi vapindewo mumaruwa vagare kumaruzevha vachiona kuti chiiko chiri kuitika kuitira kuti kuve nerunyararo tichipinda musarudzo nekubuda madziri.
Masangano avana chipangamazano anoti sarudzo ine mutsindo iri pakati peZANU PF inotungamirirwa navamunangagwa neMDC Alliance iri kutungamirirwa navaNelson Chamisa kunyange hazvo paine mapato akawanda ari kupinda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombotarisa zvaitika kumitambo yeWorld Cup kuRussia. Mugroup H, Senegal yakundwa 1-0 neColombia, ukuo Poland yakunda Japan 1-0. Senegal ne Poland dzabuda makwikwi aya. Na 8 PM Group G, England iri kutamba neBelgium, ukuo Panama ichitamba neTunisia. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa vanhukadzi vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokuoneka yane mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.